Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 14/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kwavanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
My emergency ndiyo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively tichazotoona pamberi tichizovaudza zvakare.
Vana chiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Dorare RTGS roderera kekutanga kubva zvaraparurwa na gavana weRBZ. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vakuru ava vari kurangwa mabasa vanoti vari kurapa vanhu vari kurwarisisa chete sezvo vachiti hurumende iri kutadza kuvapa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Zvichakadai kurangwa mabasa uku kunonzi kwapararirawo kune zvimwe zvipatara zvehurumende muHarare. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba vakuru vari kuramwa mabasa vanoti hapana chine musoro chakabuda musangano wavakaita negurukota rezveutano vaObedaya Moyo nezuro. Mumwe wevana chiremba vakuru vepachipatara chepari renyatwa Dr. David Chimuka vaudza Studio 7 kuti pari zvino vari kungorapa varwere vari kurwarisisa muzvipatara zvehurumende sezvo hurumende iri kutadza kuvapa michina yekushandisa pamwe nemishonga yekurapisa varwere.
Mishonga yatinayo tine mishonga mishoma shoma inogona kubatsira vanhu vanogona kufa kana kumangwana. Saka ni kune vanhu about 80% vanouya vatinoti maelective cases vanouya tinoita vasina nehari asi vazhinji vanenge washoma nouya vachida treatment inenge iri inotiti emergency ndio takafunga kuti tiite ivavo tichimirira kuti zvinhu zvichaita zvakanaka kana government ichinge yatisapota nekutipa mari yekuti titenge mishonga nekugadzirisa mishini nekutenga imwe mishini inodiwa kuti tiite mabasa edu zvakanaka naka. Zvinoreva futi kuti even kuHarare Hospital ikoko vari kuitawo maemergency. Ndisingazivi zvekuBulawayo nedzimwe mahospitari. Maemergency ndiyo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively tichazotoona pamberi tichizovaudza zvakare.
Mumwe chiremba wepapari renyatwa Dr. Shingai Chiurunge vati vave kungopa varwere mapepa ekuti vakwanise kunotenga mishonga yekuti varapwe sezvo muzvipatara zvehurumende musina mishonga iyi.
Panongopinda topa hama maprescription hama dzoenda kuprivate dzotenga kana vakakwanisa kutenga pane mashiremba akawanda panapa anotoine mishonga yavakatenga vega itori kumaward yekupa mapatient pamwe vanenge vatumwa vasina kana hama wani vachibva kumamisha.
Vamwe vana chiremba vekune zvimwe zvipatara zvehurumende zvakaita seHarare General Hospital nechitungwiza General Hospital vaudza Studio 7 parunhare kuti havachakwanisawo kuita basa ravo sezvo vakatarisana nematambudziko akafanana neana chiremba vekupari renyatwa. Asi gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti bazi ravo riri kuedza pose parinogona napo kuti ritsvage mari yekutenga mishonga yekupa varwere pamwe nekugadzirisa mimwe michina inonzi yakafa kuti anhu achiremba vakwanise kuishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dora re RTGS radzikira uremu kekutanga nasi kubva zvakadzikwa uremu uhu na governor we RBZ Dr. John Mangudya apo vakaparura urongwa hwekufambiswa kwemari. VaMangudya vainge vati dora iri ritengeswe ne 2.5 padora rekwa America mabanga asi nhasi ranga rakwira kusvika pa 2.7. Pamukoto dora iri riri kutengeswa ne 3.8. Vaimbi vegurukota rezvehupfumi vatenda ibiti vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti izvi hazvivashamisi.
Kumabhengi mari yakaririswa i5 million chete. Isusu maimports edu isusu anopfuura 6 billion. So iwewe ukaririsa 5 million hapana zvawaita ba. Uri kubata vanhu kumeso. Ini ndapedza vhiki rese ndichipinda mabhangi makuru akanosanganisa CBZ Stanbic. Hakuna bazviriko chavaa kuita manje ndechekuti kana uri pa priority list, in other words uda kubhadhara school fees yemwana, vanoti vanokutengesera mari iyoyo, but handizvoba zvinoitika pa foreign exchange. So hapana chakaitwa chisvinu muswa 20 February 2019 pakaanaunzwa monetary policy. Chakaitwa chete ndechengoti mari dzevanhu dzanga dziri ma US dollar achinzi ari geje geje ne bond note ndo dzaka devalue.
Saka chii chingaitwe kuti mari inge ichiwanika munyika?
Economics is politics. So kana politics zvenyu dzakamhura hazvina basa kuti maita sei, because it's a question of confidence. Zvakaimbwa na Thomas Mapfumo Mukanya gore riye kunzi sabhuku wepano watadza kutonga misgovernance. Tinofanira kubvisa chipuka ichichi chinonzi bond note todzokera kuregime yemamultiple currencies.
Vanga vari vaimbo vagurukota rezvehupfumi vatenda ibiti vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Asi nhengo yezanu PF vari muzvina bhizimusi vaGilbert Muponda vanoti zvinhu zvichakagadzikana.
MuZimbabwe wese aneka nyika yake huze patriotic Zimbabwean anofanira kuona kuti zvino nyika iri mugwara kwaro rekugadzirika kweupfumi. It's a process, hazvibva zvanaka one day yekuti tingafunga kuti zvaitinga zvasvika patofunga kuti zvinosvika. Aiwa, zvinhu zvinofanira kutoita over some time, maybe over 18 months, maybe 24 months, maprocess achidiscover ega emumaketi kuti aiwa mari yenyu yanyaitangira pamusoro ngaidziki kana kuti ngaikwiri, depending kuti production yedu yemaexports yakamira sei.
Mubvunzo wekupedzisira vamwe vanogona kuti kavamuponda zvinenge zvakamboedzwa navagono asi hazvina kubudirira. Kozi nozo shanda sei hapa?
Aiwa. Ipapo ngatisa mikisi wa Manguzha na wagono, kana kuti vamutuli na wagono. Aiwa, hati siya nei. Time iya ya wagono muchaziwa, paya paida zvoku, ya taiti running printing press. Kuprinda mari, ngo tichezi cha shota mari kia kutono printa. Nyo chakati Zimbabwe dola reparare. Mari hai printwe that way. Mari no fana kuprindwa according to productivity ilimu economy. That is why you find this in bond note, arina kukolapsa zvoku maanya. Mukarisaza bond note zvoku parijo rakato simba. Mukatarisa kuti over the last 2-3 years bond note has been there, but harina kubva razodonha zvese zvekumhanya izvi papararo maketi. Zvinoratidza kuti yanga iri linked to production iri munyika. Mari inoparara nefashion yakaitika hyperinflation, paya pekungoti hurumende yakutaura kuti hapana kana production iri kusvika munyika, handiti asi inemuramba uchiprinta mari.
Nhengo yezanu PF vari muzvina bhizimusi vaGilbert Muponda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Hurumende yamisa kushanda kwesangano rakazvimirira roga rekotrad kumasvingo ichiti iri kuongorora kuti rine magwaro akakwana here. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nestudio 7 vaBerton Ramusi, mushandi wekotrad, vati vagamusira tsamba kubva kuna mudzidi wedunhu remasvingo varei hove ichivaudza kuti vambomire basa.
Vatirizoni isu tiri kupindira mune zvematongerwo enyika uye takaparticipata nekukurudzira vanhu kuti vange vachienda pastairway yakaitika muna January. Isu tiri kuona kuti kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu, nokuti mashoko aya ari kuuya mumazuva mashomanana adarika. President wamunangagwa wakanga vati vachateverera masangano akazvimirira oga, papo vaitaura vari kumwenezi vachiti vachada kuti vaongorore mashandiro emasangano akazvimirira oga, nokuti ndomamwe emasangano ari kuita kuti vanhu vange vachiratidzira.
Manuwa nesu kufanza kumia basa msangano iri. Vazi vanae mzorozi vati kumiswa kushanda kwa vaita kushakanganza zukuru wa shandi vavo.
Suspension ya tawapiwa ni urumende. Ichi afekta wa shandi wanosuka iwo 15. Teni kwa afekta zwe 10,000 ma members ari mu Community Tolerance, Reconciliation and Development. Awa ma members anga achi benefita ku magarden, peace gardens. Anga achi benefita ku ma soccer tournaments. Anga achi benefita ku ma human rights. Education inatanga tichiwa hapa ni social accountability ya tichiwa design capacity building.
Maramusi baende zambiri bachiti nyaye magwara isi uya warugura mbizirwa sezo vane gwaro re notorial deed of trust la waka nyoresa kuhurumende mna 2012 rene namba zinoti MA1050/2012. Vaho viva ramba kutifashi konziroja wa misi kakotra zebasa parunare machiti wanga waka batikana apo gurukota re masingo vaiza chazamira watanga sati masungwa neswe nyaya ii watizo wafonere asa wana kuzobatika panare mposha yavo. Nakamira Studio 7 masingo ndini Gandri Maramba.
Banga remadzimai reZimbabwe Women's Microfinance Bank nasi rakumbira nengo dzeparamende kuti dzitaure nehurumende kuti ripiwe mari yakawanda kuti rikwanise kukweretesa madzimai kuti vaitewo mabasa akasiyana siyana kusimudzira upenyu hwemhuri dzavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kunengo dzeparamende dzekomiti inoona nezvemadzimai kusimudzirwa kwematunhu nemabhizimisi madiki dzashanyira bhanga iri nhasi, mukuru webhanga iri Amai Mandas Marikanda vanoti nyika inogona kubudirira kana madzimai akatsigirwa nemari yekuti akwanise kuita mabasa ebudiriro akaita sekurima, kutanga mabhizimisi pamwe nekuriritira mhuri dzavo.
Tiri kutarisira kubatsira madzimai akawanda kumaprovinsi nemawadzi ese asati takura kusvika ikoko. Saka tine chishuwo chokuti tiwane more resources in terms yemari yokupa vanhu nekugona kuva nemabranches edu ikoko. It's a function yeinvestment in the bank.
Vati sebhanga idzva mari yavari kupiwa nehurumende mamiriyoni 10 pagore ishoma chose pamari yavari kuda. Vati semuenzaniso pane vanhu zviuru makumi mashanu nechimwe vakatovhura maaccounts kubhanga iri kubva parakavhurwa pakati pegore rapera. Uye pavanhu ivava vanhu zviri zvisere chete ndivo vakakwanisa kuwana zvikwereti zvekuti vatange mabhizimisi nekuita zvimwe zvakasiyana siyana. Mumiri weruben vaprime to dc vanove imwe nhengo yeparamende yashanyira bhanga iri nhasi vati vafara chose kuona kuti bhanga iri rinogona kushandiswa kubvisa urombo muzimbabwe pachishandiswa madzimai.
Ngavawedzere maresources kubhengi irori kuitira kuti rigone kusvika kumativi mana enyika tikwanise kuwana madzimai ese access ama loans are available.
Imwe nengo yekomiti iyi vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda pamusoro pewomen's bank uye separamende vachaedza kuribatsira kuti rikwanise kuita basa raro nemazvo.
Tadzidza kuti bank rinogona kubatsira upfumi hwenyika tichibudirira nemadzimai.
Banga iri rakavhurwa nehurumende mwedzi misere yapfuura nechinangwa chekusimudzira madzimai munyaya dzemabhizimisi uye pari zvino riri muHarare chete uye rinotarisira kuvhura rimwe banga muvulawayo mwedzi mishomanana iri kutevera. Amai Marikanda vati kunyange hazvo vasati vavhura mabhanga mune mamwe matunhu vanhu vavo vari kushandira mahofisi eNet1 nemahofisi ebazi rehurumende rinoona nezvemadzimai mumatunhu ese munyika uku vari kutopa zvikwereti nekubatsira madzimai akawanda. Mumwedzi misere yapfuura bhanga iri rapa zvikwereti zvemamiriyoni matatu emadhora uye vanhu vekumidlands ndivo vakatora mari yakawanda $1.4 million serwa neHarare neManicaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa uye gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vari kumusangano wekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti gender summit uri kuitwa muNew York muno muAmerica. Nhasi kumucheto wemusangano uyu Zimbabwe iri kutarisirwa kutaurawo nezvairi kuita kusimudzira madzimai. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naAmai Mutsvangwa.
Commission on the Status of Women inaitwa gore negore timu yegore rino kutaura iyo ne social protection. Social protection meaning kuti zviri kuitwa nenyika kuti vasupporte madzimai kuti vabudirire. Kuno nyika dzese dzino inoratidzira maprograms adzinoita. Zimbabwe inozivikanwa zvikuru nekubatikana nenyaya yekuti vanasikana vedu havafani kurorwa vasati vasvika 18 nezimbabwe. Tinodada nayo zvikuru kuti nyika dzese dzinokuita maside events aya.
Chinyika aside events aya kuti misangano inenge ichiitwa kucheto yemusangano mukuru weUnited Nations uye
zvakadaro. Tine 2 events, side events. Kuti iriko nhasi yakutomhanyira iye zvino iyoyo ndeyekuratidza kuti madzimai nyaya yemikando inovabatsira sei. Nyaya yemainzi avanopiwa inovabatsira sei. Komadzimai kubatsirwa kuti vapindo mamining. Ministry of Women Affairs and Community Development inovabatsira sei. Pozoita nyaya dzakawanda dziri kuitwa dzichitungamirirwa naFirst Lady wedu womunyika yeZimbabwe. Tinoratidzira firimu rinoratidza kuti honai ndozviri kuitwa muZimbabwe izvi. Nyika dzese dzine dzakazara imomo sera bvunza mbvunzo ndekuti ko apo makasvambisa sei. Ko apo hamugoni here kudai mugozviimprova. Saka nhasi izwa guru reZimbabwe paCSW rekuratidzira nyaya yekubudirira kwemadzimai Women Microfinance Bank.
Vanga vari gurukotaro zvekuburiswa kwemashaikwa vari paruna New York muno muAmerica Nablas Mushanganya Studio 7. Dare repamusoro rehigh court muBulawayo rarasa chikumbiro chatashinga Musonza chekuti atongwe achibva kumba. Musonza ari kupomerwa musha yekuponda musikana wake kuGweru. Taishava anotipa nyaya inotevera.
Mudare rehigh court Justice Martin Makonese varasa chikumbiro chamusonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya musikana wake Lucy Duve vachiti kunyange hazvo musungwa wose ane kodzero dzekuna rusununguko. Kodzero iyi inofanirwa kuvepo kuchitariswawo kufambiswa zvakanaka kwenyaya dzemitemo. Musonza uyo anove muchiwendege muAir Force of Zimbabwe anonzi akarova Lucy kusvika azofa mushure mekunge vatadza kunzwisisana panyaya yekunza kupomera Lucy kuti aidanana nemumwe murume. VaMakonese vati kunyange hazvo musonza kuramba mhosva yaari kupomerwa pachina tanobvuma nezvakawanda zvinonzi musi uyu. Vatiwo pane umbowo hwakasimba hunoroverera Musonza izvo vati zvinogona kumupa pfungwa yekuda kutiza kumiswa pamberi pedare kana akapiwa mukana wekutongwa achibva kumba. Vatiwo dare raivera zvipira kutanga kutonga nyaya yamusonza. Musonza akaunza imwe nyaya yemudare achiti anoda kuti dare reconstitutional court ritare kuti vatongi vedare high court vanofanirwa kuve nevabatsiri vanonzi muchirungu assessors here kana kuti kwete pavanenge vachitonga mhosva. VaMakonese vati semaonero avo Musonza anenge ari kuda kungopedza nguva achiita kuti nyaya yake isatanga kutongwa. Vatiwo nyaya yekuti Musonza anobvuma kuti akarova Lucy asi achizoramba kuti kumurova uku ndiko kwakauya neti tione asina kukodzera kuti achikumusini musinogona kutiza. Rimwe gweta rimirira Musonza muzvare Tavo Kanyati vatsanangura zvaitika mudare.
Chikumbiro chedu chebhela hatina kuchipiwa. Achatongeswa nyaya dzake dzese yeconstitutional court ne main trial achibva mutorongo.
Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Masangano emakereke anosanganisira Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe neUnion for Development of the Apostolic Churches in Zimbabwe achaita musangano wemazuva maviri kutanga mangwana achitarisa mamiriro akaita zvino munyika uye kuronga gwara nezvinofanirwa kuitwa mukukokera nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizere, tanonoka wande weStudio 7 abata munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata.
Vemakereke pasure pemusangano watakaita weNational Leadership Prayer Breakfast vakabvumirana kuti utungamiri hwavo hunosangana kupera kwesvondo rino kutarisa national ecumenical national dialogue framework yavo vari pamwe chete igova tungamira kuti kana ivo vachiparticipate mu national dialogue vanenge vane donzo rimwe chete rinoinformiwa ne national dialogue framework yavanenge vagadzira.
Izvi zviri kuitwa rini?
Zviri kuitwa kupera kwevhikiro rino kutanga mangwana. Asi chatinotarisira ndechekuti process yachona inogona kuti rebei donzo rachona rinozofanira kupera mukati mevhiki umu, nokuti riri kutarisirwa kuti gwaro rinofanira kunge raenda kumakereke kuvhiki inotevera kuitira kuti rigozolonchewa pakutanga paapril apo.
Vanhu vamuri kuda kuyananisa vari kutambira here zvese zvamuri kuita kuti musangano uyu ubudirire?
Iko zvino handifungi kuti pane munhu angava nekusagutsikana kuti nyika yese iri kuvirira nenyaya yekuti dai vana veZimbabwe vawana kusangana maonero avo namafungiro avo kuti nyika yedu ipfuurire ichienda kumberi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare natanonoka wandi weStudio 7. Mutori wenhau weZBC Judith Makwanya, uyo akashaya nemusi wemuvhuro, aradzikwa muHarare nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashaura pakuradzikwa kwamuzvare Makwanya, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vati semutori wenhau, mufi ange akashinga uye aimira pachokwadi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vatinoti magamba, kune vamwe vokuti pasi rino iri rati Zimbabwe yaita zvayaita neland yayo, kune vanhu vatiri kufunga kuti iwikwids panyaya yokudefenda Zimbabwe. Taakuda kuvabhana kuti vaifambe vasafamba kune dzimwe nyika vasaita zvimwe zvinhu. Vatiri kuradzika panava muzvare nderimwe ramagamba acho.
Asi mutungamiri webato reZimbabwe Development Party vakisinoti Mukwazhe vati mushakabva aifanira kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika, kwete kuradzikwa kumarinda eWarren Hills. Mumwe wevatori venhau akashanda nemushakabvu kwenguva yakareba, Ruben Barwe, ati Judith Makwanya aive munhu aisimba nezvaaifunga kuti ndizvo zvakanaka mumashandiro aaiita mukutapa nhau, zvakazoita kuti vatemerwe zvirango kana kuti masanctions.
Judy anga ka ari munhu ari principled ane pera gwara, kana zviri wrong aikutaura kuti zviri wrong.
Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti mumwe mutori wenhau weZBC Desmond Duri ashayika zvakare urongwa hwekuradzikwa kwake hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vana vakasiyiwa nevabereki vavo vachitiza hondo muDRC vave nedambudziko rekushomeka kwechikafu. Kuratidzira kwavana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenyatwa muHarare neZuro kunonzi nevamwe kwakaratidza pachena kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvehurumende, izvo zvinonzi zvaparara zvakanyanya. Asi vamwe zvikuru vebato rezano PF vanoti kuparara kwezvipatara kuri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari vebato reMDC Dr. Henry Madzorera pamwe nevakambovewo nhengo yeparamende vachimirira Pelandaba Mupopoma vaJoseph Chuma vezano PF. Tatanga nekubvunza Dr. Madzorera kuti vanoona sei mamiriro yakaita zvinhu muzvipatara.
Mamiriro ezvinhu muZimbabwe ezvino muzvipatara ndezvekuti izvo zvinhu hazvisisiri kushanda. Zvatiri kunzwana nachiremba izvozvo ndochokwadi chaicho. Idambudziko guru rokuti vana chiremba tinavo, manesi tinavo, asi zvokushandisa hapana. Zvokushandisa zviri simple zvakaita semagrovhos okupfeka vanhu vachiita karavo vachibata maronda, mabhandeji, mishonga, zvese zvinoita kuti chipatara kana kliniki dzinoshanda hazvichisipo kubvira kumusoro kusvika kuzasi kukliniki yepasi chaiko. Tine kushayikwa kwezvinhu zviri necessary zvakafanana nemishonga nezvokushandisa zvemazuva ese zvokuti basa harichaitwi. Maoperation haasisiri kuitira zvino kuti izvo vanhu vatange vasvika pari critical kozongati manyatoita operation.
Vachuma, munoti zvakaburitswa nezuro navana chiremba nemamiriro akaita zvino muzvipatara, nekuti imi ine bato renyere ZANU PF muri muhurumende iri kunzi iri kukundikana.
Ndakarwadziwa zvikuru kuteerera nekuona mataro akaita chiremba akabuda musocial media nezuro echitaura nyaya emamiriro aita mahospitals edu. Hapana kunyepa kwakaitwa ipo paya, nekuti neni ndirimunhuwo sevanhu vese tinosvika kuzvipatara tine hama dzinorwara. Zvinhu hazvinamira mushe, zvisina kumira mushe kudaro ndiyo nguva yasvika kuti isusu totanga kunyatsozviongorora tione kuti ko chii zviri kuitika. Vanhu vari kupomera mhosva kuZANU PF nehurumende nezvinhu zvakadaro. Hurumende iripo, ZANU PF ndiyo iri kutonga for sure. Kune zvimwe zvinhu zvatofanira kutotakura blame yacho, asi kana tazvitakura ipo paya let's go wider tichitarisa kuti ko zvinhu izvi zviri kukonzerwa nechii. I'll tell you right now, inini munomubulawayo as I speak, kune vamwe vanhu vatori prominent izvezvi kuMDC, vamwe vacho vatori kuparliament vaimbove nemakambani aienda kunosupplya maghost invoices kuna Nampiro UBH uko, oenda kuti ndasupplya madrugs ndaita sei sei, opiwa mari asina kusupplya chinhu. Aita kudaro blame yakuya kuZANU PF, blame yakuya kuhurumende. Yet isusu vanhu ordinary people are the people that are doing the corruption. Ndisiti kuuraya zvinhu, tikuita maghost invoices. Ndozvinhu zviri kuuraya nyika, ndozvinhu zviri kuuraya health sector izvozvo, ndozvinhu zvofanira kugadziriswa manje izvozvo.
Dr Madzorera, manzwa nyaya dzataurwa idzi nezvipomerwa zviri kupomerwa vamwe wekubata kwenyuko, munoti?
Ndotenda vachuma nezvavataura. Zvavataura zvese chokwadi, panongopukana navo chete ndepekuti kwanzi zviri kuitwa nevanhu veMDC. Asi zvimwe zvese zvavataura zvokuti kune corruption, corruption yakawandisa munyika, corruption iri kuuraya zvipatara, zvese izvozvo tinowirira navachuma. Nyaya iripo ndezvokuti corruption hazvina basa kuti yaitwa nani. Ndosaka tine hurumende. Basa rehurumende nderekusunga vanhu vaita corruption. Isu tinoti vanhu vari kuita corruption ngavaende kujere, hazvina mhosva kuti ndeve kupi kana kuti bato ripi.
Vachuma, mubvunzo uyu.
Problem iripo apa ndeyekuti isusu maZimbabweans tiri vanhu vari sophisticated spirits. Kana tichiita nyaya idzi so ndozvatonyatsogona kukavha track yako kuti usabahwe, haa ipapo muZimbabwe haungatombomukwanisa.
Dr Madzorera, nyaya iri kutaurwa nevamwe muZANU PF kunzi zvirango ndo zvakonzeresa kupararira kwezvinhu munyaya dzezveutano munyika, munotiwo?
Aiwa, uko kungotaurawo uko, kungotaurawo kuvaraidza nguva. Ko muna 2009 pakapinda vatsvangirai muinclusive government hazvina kuimprova here? Kwakune mishonga, kwakune zvese zvinodiwa. Pane chakaa chachinja here panyaya inonzi masanctions acho iwayo?
Vachuma, nyaya yemasanctions iri kusimudzwa nevamwe venyu muZANU PF.
Masanctions are real and ari kurova. Saiyo nyaya yemasanctions agerezi president agerezi varati kuya kunyepa kwayo. Mahamboona president vechinetseka havaendi kuamerica kwacho here kana kune mahieni? But munhu ari pasi apa ndiye munhu achanzwa effect yemasanctions when companies cannot trade freely in Zimbabwe.
Vanga vari vakamboya nhengo yeparlamende mupelandaba Mpopoma vaJoseph Chuma webato reZANU PF vari parunhare muBulawayo. Manzwawo zvakare kubva kugurukota kune vakamboye gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera veMDC vari parunhare muKwekwe. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yebhanga remadzimai kana kuti Women's Bank. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le chana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla zilishumi lane kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilakho elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namhla ebusuku.
Lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijihlile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyinzimbi.
Uhulumende uthi usefake eceleni imali eyisigidi esisodwa eyokuthenga imithi lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kulandela ukutshengisela kwabodokotela. Kwenziwa isikhumbuzo senduna yamaNdebele kwele South Africa umnumzana Zwelithini Gumede.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uZwelithini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliningi eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Iyezi lika Cyclone Idai likhangelelwe ukuza livelelanga kwele Mozambique, okutsho ukuthi isigaba seManicaland yiso esiza kuba lomonakalo omkhulu. Kodwa izanuse zomkhathi zithi kumele wonke umuntu ahlale eqaphele ingozi engadalwa yileli zulu. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena othi ngakwelinye icele izulu leli lilakho ukuletha ububelo esigabeni seMandebeleni, sona isibele zulu elilutshana kakhulu lonyaka.
Ingcisi zomkhathi nxa zisitsho zithi kulezulu kumbe cyclone elizaba lizulu lesikhukhula. Okwakathesi bebethi lona likhangelele ukuthi loke luku-Mozambique Channel, kodwa namhlanje busuku sikhangelele ukuthi i-cyclone yakhona iwele phezu kwe-Mozambique. Nxa sithi siyakhangela thina, indawo ezizaba lomonakalo kakhulu ilezo ezisendleleni yayo i-cyclone. So i-Central Mozambique, kuseqela lakithi, kobo Manicaland, sikhangelele ukuthi ikhona lapho kungaba lomonakalo omkhulu ozabangelwa izulu leli elilomoya.
Sizwa kuthiwa lilakho ukufinyelela isigaba seMatabeleland, liqiniso yini?
Ye, nxa besitsho bona bathi mhlawumbe iMatabeleland North le South, izulu lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyinzimbi eliletha amanzi amaningi ngesikhathi esifitshane. So ke of course kwezinye indawo kuzaba lomonakalo, kodwa thina silethemba njalo siyafisa ukuthi at least nxa liwela kwele Matabeleland North South le Maswingo, kube lizulu nje lizathambisa ikakhulu emadlelweni nje lokuthi amadamu ethu athola amanzi. Ngoba sikhuluma kanje Chris, amadamu amaningi alamanzi amancane okuthi even uJune loJulayi besingeke simfice. So silethemba, abanye bathi senzeni sikhiye iminwe we're keeping our fingers crossed ukuthi mhlawumbe sizachathekelwa lathi kancane nje lizulu umoya ayasufuni kodwa sifuna izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela bohlonzi lwaphezulu esibhedlela sePari Renyatwa kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa izikhalazo zabo emhlanganweni oqhutshwe ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo labo dokotela laba izolo. Kulembiko ethi odokotela kwezinye izibhedlela zikahulumende eHarare labo balakho ukukhalala umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi yokwelapha izigulane kanye leholo labo abathi liphansi. Uhulumende yena uthi sethole imali engena kusigidi esisodwa samadola eMelika ezasetshenziswa ukuthenga imithi lemitshina ebalulekileyo esilelayo ezibhedlela. Odokotela bePari Renyatwa baqale ukhalala umsebenzi ngolesibili besithi baswela indingeko zokunakekela izigulane ngitsho lamanzi sibisawo. Isiphathamandla sebhanga elincedisa abesifazana ngemali yokuthuthukisa inhlelo zabo ezitshiyeneyo eZimbabwe Women's Microfinance Bank. Unkosikazi Mandas Marikanda namhla utshele amalunga edale lephalamende ukuthi kumele akhuthaze uhulumende ukuthi akhuphule imali ayinika leli bhanga ukwenzela ukuthi yenelise ukufeza umsebenzi wayo ngokupheleleyo. Unkosikazi Marikanda uthi ibhanga leli lingathola imali eneleyo lilakho ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana emaphandleni lemadolobheni ikakhulu kwezokulima kanye lokusungula amabhizimusi ukwenzela ukuthi benelise ukunakekela imuli zabo. Ubekhuluma lequla ledale lephalamende ebelivakatshele leli bhanga namuhla eHarare ukuhlolisisa ukuthi lisebenza njani. Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni usanda kutshela iStudio 7 ukuthi ibhanga leli iselencedisa abesifazana bedlula inkulungwane ezine 4,000 kunhlelo zokulima. Asizweni omunye obekuqula ledale lephalamende umnumzana Daniel Mologele exoxa lentatheli izindaba yeStudio 7.
Siyabonga kakhulu namhla sifunda okunengi besifike savakashela ibhenki yabesifazane i-Women Bank ngesilungu. Sifunda okunengi kakhulu njengabameli basePharlament. Sithanda ukuthi sisazise omama bonke beZimbabwe ukuthi sizosebenza amandla ethu wonke ukuthi sincedise ibhenki lelo ukuthi likhule ngoba masikhangele umnotho weZimbabwe sikhangele labesifazana ukuthi baqhubekele phambili bethuthukisa iZimbabwe yethu. So ibhenki lelo abesimame sifuna ukulisupporta njengePharlament of Zimbabwe.
Lo ngumnumzana Daniel Mologele ilunga ledale lephalamende engwebandla leMDC ubexoxa lentatheli izindaba yeStudio 7 eseHarare. Umgcini sihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo yena ofike namuhla eZimbabwe evela kwelebhilithane uthi uchazisele idale lephalamende lakulelo lizwe ngokwenzakala eZimbabwe njalo inengi lisole kakhulu ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Asizweni uMakhumalo exoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
ode Britane yonke bengihlangana lezi mpunungane ezimpunungane zabo mama yebona ye babe befuna ukwazi ukuthi ekhaya kuminjani so hayi ngabachasisela ukuthi kuminjani njalo ngithole le thuba yokuthi ngiyefika ephalamende yabo ngikhuluma nabameli bephalamende ngafika ngachasisa okwenzakala ekhaya njalo kwakhanya kumele senze umkhankaso ukuthi kakuyekele ukuthi omama babanje ubudlwangudlwangu esithi yirephu ngesikhiwa so ngomunye womkhankaso njalo abazawugijimisa ukuthi ohulumende nanxa amapholisa echaya abantu namasosha echaya abantu akumelanga ukuthi babe lilungelo lokusebenzisa ukudlwangula omama kube yindlela yokuthi bagcine besesaba ukuthi banjeni umsebenzi wombangazwe kumbe amahofisi amakhulu ukuthi bamele amalungelo abanye omama besesaba ukuthi bazadlwangula.
Kube lethuba yini lokuhlangana lezizalwane zeZimbabwe kumbe abebandla lakho?
Ngibe lethuba lokuhlangana nabo abalihlekanyana nje saxoxisana silungiselela i-Congress yethu njengoba sonke siyazi ukuthi ngenyanga ezilandelayo salethe sine-Congress so bebengazisa ukuthi sebengaphi sebenzeni njalo kuyini okungazani kuyabaphica hayi saxoxisana nje sakulungilungisa so bayalungiselela nje ukuthi siye ku-Congress hayi kuningi kakhulu abafuna ukwenze na abasekhaya ngoba isisekelo sethu sebandla sithi bona izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ezingamalungu ebandla lethu kumele ukuthi zanelise ukuthi ziphathise lapha okwephula khona ilungelo loluntu bakhankase kuhulumende amazwe lapha abaphuma khona njalo bazame ukuthi badingele ibandla imali ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi sisebenze njengebandla.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Lithiye indlebe ngomgqibelo kuhlelo oluphathelane labesifazana lapho uMakhumalo azasichazisela khona ngezinqumo ezathathwa emhlanganweni ayenxuswe kuwo kolebhilitane ezizaphathisa impilo yabomama eZimbabwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Elinye ilunga letale lephalamende kwele Botswana selikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi amise ukubuyisela ekhaya abeZimbabwe abangena eBotswana ngokungekho emthethweni njalo abaphe amaphepha okusebenza kuzigaba ezifanalo kwakha kanye lemapulazini. Kubika uMartin Ngwenya eseGaborone konale kwele Botswana.
Ilunga ledale lephalamende umnumzana Abraham Kisupile oyibandla eliphikisayo ele Botswana National Front uthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni kumele baphiwe amaphepha okusebenza aje ukubuyiselwa emuva. Ele Botswana liwisela inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni kodwa phose bonke baphinde bangene futhi. Ukisupile uthi akuncedi ukuthi uhulumende asebenzise izigidi zamapula exoxenisana labangena elizweni okungekho emthethweni. Uthi kumele banikeze amaphepha besebenze endaweni ezitheneyo ezifana lokwakha kanye lemapulazini imisebenzi eyande ukukhandelwa phansi ngabe Botswana. Ayisikho kwakuqala kulo mbono ofana lokakwisupile edale lephalamende yeBotswana kulamanye amalunga ngaphambilini athi akuncedi ukuthi kutshone kubuyiselwa emuva beZimbabwe laba bona bengasetshenziswa kwezinye ingatsha ezokuthuthukisa umnotho. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomnumzana Dumisani Dube bathi kungaba ngumbono omuhle ikakhulu ngesikhathi amaphepha okusebenza kumbe uhlala eBotswana engatholakali mahlayana.
Mina ngibona ngathi kungaba ngumqondo omuhle ikakhulu sikhangele ukuthi kunzima ukuthola amaphepha okwenza ukuthi abantu bekhaya bengene eBotswana okungekho emthethweni.
Iningi labe Zimbabwe elingena eBotswana ngekho emthethweni lizithola lisebenza ezindlini, emapulazini kanye lekwakheni. Unkosazana Elnet Ndlovu, yena osebenza ezindlini eHabron, uthi kungajabulisa uma idale lePhalamende eBotswana lingadlulisa lombono ube umthetho.
Singena nzima, njalo siphila nzima kwele Botswana. Sidlala umacatshelana lamapholisi. Uma kunganikezwa amaphepha, kungaba lula kanye lakuhulumende ukuthi engatshoni exotshana lakhe.
Omunye oweZimbabwe njalo, umnumzana Sifas Ncube, uthi kusobala ukuthi eleBotswana alenelisi ukuqeda udubo lwabangena elizweni ongekho emthethweni, ngakho imbono yelunga ledale lePhalamende kumele ikhangelisiswe.
Ngumqondo ongakhangelisiswa kwele South Africa bayakwenza njalo, ayisikho kungatsha ezifana lezokwakha kanye lemapulazini lapho kutholakala abangamaphepha kuphela. Abanye basemahofisini amakhulu, ngakho kungaphathisa iningi.
Umbono kamnumzana Kisupile uzaqhubeka uhluzisiswa edale lePhalamende, yona ehlala okusaqhubekayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7, ngiseHabron kweleBotswana.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sixoxa ngodaba lokusungulwa kwebhanga labesifazana kanye lendubo ababhekane lazo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Nigeria sezimise imizamo yokuhlenga abantwana besikolo abadilikelwe isakhiwo edolobheni leLagos izolo. Beso kutholakale izidumbu eziyisishiyagalombili, kodwa kunakanelwa ukuthi inani labafileyo eliphezu kwalelo. Abantwana balemuli ezabalekela impi kwele DRC sebebhekane lenye njalo impi yokulwisana lendlala ngemva kokubuyela emizini yabo. Iningi lithukuthele ngomumo osezibhedlela zikahulumende lisithi kulokutholisa izigulane impilakahle, izibhedlela lezi seziphenduke zaba yizilarha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Seza besitsho bona babutsayo besithi bengaze charge i-2% transactional tax umthelo lwana wamafoni imali zakuwa khona. Umthulo Ncube uyabhoda emazweni batshele ukuthi uhulumende wakhe ibhajethi yakhe simi kahle. Kungani kanti izinto zonke ziswelakala ngoba imali iyachaphazwa vele kayisebenzi kabayiqondisi lapho efanele iye khona kule mismanagement yama-funds. So utshengisela vele ukuthi uhulumende lo wayevele nguhulumende wokuqili ongakwazi ukubusa, kufanele kulungisiswe abantu bengakabhubhi abaningi.
Mnumzana Ndlovu, bayakhala odokotela bathakula lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha, babona izigulane zisifa mihla lamalanga ngoba ayikho imithi yokubelapha. Ungathini ngalokho?
Uhlupho esilalo njengelizwe leZimbabwe silomnyama wokuthi kasilabakhokheli kodwa silababusi. Umuntu obusayo uyisihwaba ngumabuthelela konke okudliwayo kube phambi kwakhe, adle ebusa abantu behlupheke. Yikho-ke uhulumende wezanu uPF kaMnangagwa akalandaba lozulu weZimbabwe. Okwakhe yikuthi-ke athatha abantu ama-taxis, bathathe izimali, bagade indizamthina bephuma phandle kwelizwe behaya indizamthina, bathengelana izimoto, benze lokhu lalokho, bafaka nezikhundleni, babiza amakhomishini abantu
ama over 50 kuthi ama advisors sendenga imali kodwa kuma essential services wakhohlwe ngakho ikho sithi sina kubayenza lokho kuthi ama misplaced priorities abalandaba ama social services izinto ezinceda abantu bezimbabwe bangabavuthi kayisibo bakhokheli lokudana ke yilo hlupho esilalo njengabantwana bezimbabwe.
Babungwenya, sesike sezwa kwezinye isikhathi kuthiwa kule mithi yokwelapha abantu egcwele ezibhedlela khona ngapho eHarare e-expileyo. Sizwe njalo kuthiwa emafamasi lapha emafamasi ezibhedlela zikahulumende akulalutho kodwa emafamasi eziphathamandla zikahulumende ayabe egcwele ethe pam. Akula kungethembeki yini okwenzakalayo khonapho?
Sokutshengisa vele ukuthi indaba ye-corruption yiye engathi idlubhethu ngoba umnumzana u-Obadiah Moyo wathi engena emsebenzini wathembisa odokotela labana basafunda ukuthi yena imithi izabe ilokhu izakuba khona kababuyela emsebenzini. Base belungisisa futhi i-procurement office entshintsha ukuthi nxa uhulumende ethenga akusela budlwangudlwangu akukaguquki laba abathengayo bethenga amathenda amathenda anikwa abantu bezanupf kungathi imithi lokhu i-expire. So kutshengisela ukuthi vele uhulumende lo nje kubaudlesitho sokufanele uhulumende lo aguqulwe wonke ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihambe ngendlela eqondileyo.
Baba uNdlovu, sike sabona uhulumende kunsukwana ezedluleyo qhatha enye inkampani yakwele Melika ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijeziso. IZimbabwe ibhadala imali eningi kakhulu, ingxenye yesigidi ngomnyaka. Imali le ibingamelanga yini bekungasoze kube kuhle ukuthi isetshenziswe kwezempila kahle?
Khona lokho kugcwalisa amazwi engakhulume ngaphambilini ukuthi elizweni leZimbabwe silababusi akula abakhokheli. Imali eningi kakhulu, imali enganceda uZulu kakhulu, imali engathenga imithi ezibhedlela, imali engaholisa odokotela lamanesi, imali engaholisa ababalisi ezikolo, imali engayenza okuningi ongathuthukisa ilizwe, kulungiswe imigwaqo, kulungiswe izinto eziningi nje le infrastructure le enganisi dilika. Imali eningi kakhulu, kodwa ke iyadlaliswa ke leyo mali, siyaholisa abantu beMelika, bathatha amalahle asiwaswelayo lapha bawasewange, lapha agejwa khona, bathatha amanzi ngenkonxa bethelelwandle lapho kuvele kulamanzi amaningi khona. Kuyatshengisela ukuthi abantu esilabo balo confusion abakwenzayo kabakwazi, ngoba indaba yama-sanctions ayidingi ukuthi uqhatshe ikhampani ngoba uqhatshe umuntu ozakukhulumela. Kumele uguqule izenzo zakho, uyenze intando kaZulu, uyenze okufunakalayo. Ama-sanctions ancikilika wodwa nje njengamazolo aphela.
Babungwenya, kuyiphethe khonapho, lungalungisiswa njani udaba oluhluphayo lolu kwezempilakahle?
Ukulungisiswa kokujeziswa kuswa izinto ezingapha ekhaya, hatshi ukugezisa nje imvubu eyayidlala idakeni. So sokufanele ukuthi uhulumende lo avume akhulumisane labantu abakwazi umsebenzi kwenzela ukuthi izinto zilungisiswe.
Ngamafitshane, akuyiphethe baba uNdlovu.
Sithi thina abantwana beZimbabwe bakithi sesibonile kasifundenini sibone ukuthi abantu bezanu-PF kabalani lathi okwabo bafuna ukuthi kusa kuphela. Ngesikhathi esilandelayo uma sisiya kukhetho singathabeli amantsaro lama-t-shirt, singathabeli rice ye-2 days, singathabeli ama-torch, asihambenini siyekhiphe ibandla lezanu-PF completely sifakele MDC ubabuchamisa akhokhele elizwe leZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya. Izizalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa ezingena kumakhulu bezibuthene lamhlanje e-Uville Recreation Center e-Johannesburg emthandazweni wokukhumbula induna yamaNdebele u-Albert Zwelibanzi Gumede yena obhubhe ngeviki edluleyo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Bekubhalwe usizi ebusweni beningi labantu abebekulo mbuthano wesikhumbuzo sikamoyeni. Abatsha, abadala, abakwele South Africa labaseZimbabwe bonke bachaza umuyi njengendoda ebizimele ngokomnotho kodwa ebiqeda isikhathi esiningi inakakela abahluphekayo nabadinga usizo kuye. Omunye wabadala bebandla lemphakazi Liberation Front, umnumzana Duncan Dlamini, uchaza umuyi njengomthunzi obuvikela abaningi beZimbabwe kwele South Africa. Kanti-ke uthi bekuliphupho lakhe likhulu ukubona isizwe sikamthwakazi sesibuyele emhlalweni yakudala.
Engakalali bekilayo emini saxoxaxoxa nje sithi hayi manje kwathiwa njengoba nduna kathi angakathi ibizo leli hayi asoze silithathe. Wathi hayi asoze silithathe ngokuphazima kwelihle kuzathatha isikhathi so nje njalo nduna lami hamba kuhle.
Kati komeka ibanda le MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo yena uthi kunenge okufanele kufundwe izalwane zeZimbabwe empilweni kamuyi.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uzwelithini. Asisazi manje ukuthi umlayezo lo abuye uphethe sizowuthola ngendlela efanele na sidumele kakhulu ngokuhamba kwakho ubaba uGumede.
Umna wakhe kamoya umnumzana Ndabenkulu Gumede uthi njengemuli basele bedidibele kodwa ngakulusha ngothi bethokoza ngendlela umuyi abezidede ngayo nangendlela abasekelwe ngayo umphakathi kulesi sikhathi esinzima.
Bindoda ethi nxayisikhwalifisa abantu badle bajabule, bindoda engathatha isikhathi ukubana ibuze ukuthi inkomo zikuphi. Kumele zinqandwe zeduze, indoda ethande kuhlatshwa abantu badle. Lakhona ufuthu bese nomkhuhlane wegout yena inyama bengayidle bomvu kodwa kube jabula ukubona abantu behlatshula into enjengaleyo badla inyama bakholise bekujabulela lokhu kakhulu.
Umuyi ubhubhe ngeviki ephelileyo ngemva kokukhala ngamakhaza ngenxa yosizo lwakhe kuzalwane zeZimbabwe. Ubeseyinduna esebenza ngokomthetho wezomdabu kwele South Africa. Ubesele minyaka edlula amatshumi amathathu ehlala kwele South Africa. Kanti-ke ubehlalahlala ayefika emzini kayise eziswazi. Uthi abantwana abahlanu umkakhe lazalwa labo abalitshumi lasitshiyagalombili. Umuyi uzabekwa ngomgqibelo eJohannesburg. Melethulo 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Yenzisa kuphela siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu elilolaka lesavunguzane esilakho ukudala umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.